Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Monday, April the 15th, 2019. I'm Tungamili Nkomo.
And I'm Tanono Kawande.
Tonight, we are talking about statements by presidential spokesperson George Charamba, who says that Gugurahundi was a conflict situation, a war, if you will, and not a purge against the Ndebele-speaking people in Matabeleland and Midlands.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318, and we will call you right back.
We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also live on our three websites, www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa's spokesperson, Mr. George Charamba, says the killing of more than 20,000 people in Matabeleland and Midlands, in what is known as the Gugurahundi massacres, was a result of a conflict situation and not a purge against the Ndebele people. In other words, Mr. Charamba says this was a war which was started by the so-called dissidents. As a result, Mr. Charamba told the Standard newspaper that government of the day had to respond.
On his part, Mr. Mnangagwa said in a weekend interview that he wants people to talk openly about the Gugurahundi issue. This after his government announced last week that it has started facilitating birth certificates for victims of Gugurahundi and death certificates for families of those who were killed. While some are hailing this move as a constructive starting point, some argue without prosecutions and reparations, the issue of Gugurahundi will never be resolved. Iloge utaba esi ngalo la mhlanje zihlobo ezithandekayo silixhuma lapheli ngabalikhona emagumbini womane omhlaba lamhlanje kulilanga la ngomvulo emhlaka 15 kuApril. Sixoxa ke ngodaba oluhluphayo olungundaba mlonyeni udaba lweGugurahundi osolulesikhathi impela lusemlonyeni abantu abaningi. Ngempela viki sibone isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba ekhuluma lephephandaba le-The Standard. Sithi yena udaba lweGugurahundi kakuqondanga ukuthi kuthiwe ngumbhuqazwe owaqondiswe ebantwini beMatabeleland kumbe emaNdebeleni Midlands laseMatabeleland. Ngokutsho kukaCharamba le kwakuyimpi phakathi kukahulumende labahlamuki esingathi ngama-dissidents. Uthi ama-dissidents la yiwo aqala umvukela ehlukumeza abantu kanti-ke uhulumende wakubona kufanele ukubana aresponde alwisane lawo. Uthi ngokuswelakala kwenhlanhla njengoba kwakuyimpi abantu basuka bafake kuleyo mpi. Umnangagwa ngokwakhe la esibone ekhuluma ngempela viki sithi ukhuthaza uzulu weZimbabwe ukubana akhulume ekhululekile ngodaba lweGugurahundi. Ngeviki edluleyo sizwe uhulumende wakhe ememezela ukubana sizaphathisa abantu ekade bengelazithupha ngenxa yeGugurahundi kumbe incwadi zokuzalwa kungaba ngama-birth certificates lezithupha labo bantu. Uhulumende uthi useqale uhlelo lokubancedisa kanti le muli ezafelwa ngamalunga ngesikhathi seGugurahundi leso uthi useza eziphathisa ke lezo muli ukubana zithole esingathi ngama-death certificates. Kodwa abanye bathi akwaneli lokho akwanelanga bathi ukuze uMnangagwa alulungisise loludaba kulesidingo sokuba naxolise ebantwini bemathebelelende abuye njalo abahlawule. Abanye bathi amazwi afana lala ethule isikhulumeli sikaMnangagwa uJorge Tshalamba awukuthi le kwakuyimpi. Bathi hayi amazwi anjalo gayakhi akakhi ayadiliza lapho uMnangagwa mhlawumbe akhanya ezama ukwakha khona. Ungathini mlaleli ngalolu daba? Akuphose elakho uhlelo ngolwakho.
Tinotenda Nkomo. Nasi tinoda kutarisa nyaya inoremera vanhu veZimbabwe zvikuru iri mupfungwa dzavanhu, iri pamapfudza avanhu muZimbabwe. Iyi inyaya yeguku rahundi yakaitika makore maviri matatu tichangowana kuzvitonga kuzere. Ndo nyaya yatoda kutaura nezvayo nekuti kunyange zvayo iyo isina mbogara yabva mupfungwa dzevanhu kusura zuro nazuro. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Tshalamba vakataura vachiti nyaya yeguku rahundi kwakanga kuri kusawirirana, haisiri nyaya yekuti panzo vanhu vanga vasingawirirani, haisiri nyaya yekuti hurumende yanga yachitsvaga vanhu vechirudzi vechiNdebele, asi kuti yanga iri nyaya yehondo. Iro reshoko guru chaizvo kuti rishandiswe. Saka toda kunzwa kuti pfungwa dzenyuwo dziri papi, kuti kana pane kusawirirana kunenge kuripo munyika zvinhu zvikasvika pazvakasvika izvi sokuzva kwatinoita, tinoti kusawirirana here kana kuti ihondo? Nokuti pakafa vanhu vakawanda, vamwe vanoti makumi maviri, 20,000 people vanogona kuva vakarasikirwa noupenyu panguva iyoyo. Zvose izvozvo zvoda kuti zviongororwe. Hatisatawana mhinduro dzakakwana dzinotifadza isusu savanhu veZimbabwe kubva zvazvaitika nyaya iyi more than 20 years ago. Kana muchida kupindawo muchirongwa yajimusakanganwa kuti munogona kutumira meseji pawhatsapp yedu 0012024650318. Tichakufonerai mugotibatsirawo nepfungwa dzenyu muchititaurirawo zvamunofunga panyaya iyi. Uyezve musakanganwa kuti tiri pafacebook nepainternet page pedu, tiripo live iko zvinezvo tichitaura. Sokutaura kwandamboita vaGeorge Tshalamba, vanhu vamutauriri wemutungamiri wenyika, vakataura mashoko okuti zvakaitika paguku rahundi yanga iri nyaya yehondo, kwete kuti hurumende yanga ichitsvaga vanhu vegumwe rudzi kana kuti vanhu veNdebele. Ndiwo matauriro ake akaitwa navaTshalamba. Zvino vaTshalamba vakaudzawo bepa reStandard Newspaper kuti hurumende yakanga iripo mazuva iyoyo yakanga ichimanikidzwa kuti dene yaita something, yaita zvimwe zvinhu, nokuti vanhu vakanga vachiurawa here kana kuti vanhu vachikuvadzana. Saka ndo pakazotanga nyaya yatakazoona iyi iri kutinetsa tese tese munyika mazuva ese. VaMnangagwawo pakupera pesvondo apa vakakurudzira kuti vanhu vataure vakasununguka nyaya yeguku rahundi. Vakaita musangano zvinhu rapera nesangano reBlaway Collective rinounganidza masangano akawanda anomiririra zvinhu zvakasiyana siyana zvinei nezvokuita nevanhu nemagariro avo mumatunhu ari muarea iyo maTableland North and South. Ivo vanoti musangano uyu wakavasvinudza zvikuru pakunetseka kunoita vanhu mudunhu iri. Hatisi kuziva kuti vakanga vachirevei chiyazvo chazvo, handina kusangana nazvo, but shoko guru riripo ndirokuti vanoti vakazonyatsonzwisisa pavapedza musangano neBlaway Collective yavakaita svondo rapera. Tinoimba kuti kuda pamwe pane zvavakanzwa nezvavakaona vachagadzirisavo nenyaya iyoye. Asi svondo rapera zvekare vaMnangagwa vakataura vachiti vanoda kuti vabatsire kana kuti hurumende ibatsire pakuwanikwa kwetsamba dzekuzvarwa, mabirth certificates, netsamba dzokufa, madeath certificates avanhu vose vakaku vakuvadzwa vakaurawa mungura yekukura hundi saka ndiyo nyaya yacho da kuti titaure tichinzwa pana nepfungwa dzenyu tinozvati kuti nyaya inokuvadza zvikuru asi kana tikasaitaura ndiona sekuti ngangoramba achingonyenga achingotinetsa ndiyo nyaya takatarisa nayo manera anasi.
Indeed, Mr. Wande, we have our guests on the line. Dewama Vinga, a human rights lawyer. He is also the Human Rights Watch coordinator for Southern Africa. And we also have a ZANU-PF official, Mr. Belief Gaole. Gentlemen, welcome. And let's dive in. Mr. Mavinga, you go first. What's your take on what Mr. Charamba said at the weekend?
Thank you so much. Good evening, friends of Studio 7 and all the listeners of Studio 7 globally. I think an acknowledgement on the need to openly talk about the Gukura Hundi massacres of the early 80s is a major step forward by the president, by the government of Zimbabwe. But a key pillar would be to say that, look, these things happened in the 1980s, targeting primarily the people of Matabeleland and in the Midlands provinces. What is needed now is, firstly, to make public the suppressed report of a government-sanctioned commission of inquiry, the Chiambape Commission of Inquiry. It came up with a report that was never made public and whose recommendations were never implemented. Secondly, there was a report by civil society, NGO groups, the Legal Resources Foundation, and the Catholic Commission of Justice and Peace, which is titled Breaking the Silence, Building True Peace. This report should also be made public and easily available for people to be able to discuss these very difficult things, and also to ensure the government must now say what steps will be taken to ensure justice for the victims and also compensation, and to say what will be done to those individuals who took part in the atrocities as far as justice is concerned. These are the big questions that we still need to put to Mr. George Charamba and also to the Zimbabwe authorities going forward.
Maachita wa mafinga, murabe muri papo tisadzoka kwa muri mchinguwa shishu manana. What believe Gaole muripo? Mr. Gaole?
Yes, I'm around.
Yes, sir. Yes, sir. Yeah. I want to ask you, how should this be handled from now on? It seems like the government, for the first time, has opened a small path for people to actually get involved and discuss this very tragic situation. How would you want to see this being handled as we move forward with this issue?
I think what is very important now is for the government to reach out to the those people who were affected, especially in Matabeleland region. And that is very, very important to gather the views and from those people who were affected.
Mm-hmm.
And that will help us know exactly, help the government know exactly what can be done in terms of compensation or any other things maybe that can help heal the wound.
Mm-hmm.
But what is very important again is for those people, especially for the government, to come down to those people. And let's try to avoid the statements that can take us from to point zero.
Mm-hmm.
Because already the government has initiated some steps, and we are now on step maybe 3 or 4, which is very good. And now I appreciate really the way our president, our new president, is handling this matter. Really, it's really, we must all appreciate and give him the support that he deserves. Even then, we must avoid statements that take us aback. And really, this is really my concern. I'm very worried about some people who really utter some other statements that really we don't deserve such things in the situation that we find ourselves in. But it is very important again for the government to move with speed, because this has been people are waiting out there. And I'm happy that the government has done something, especially this announcement by the president that people must get documents, ministers of government, like birth certificates and things like that, which is really, to me, is something that people really appreciate, especially people from this region.
Mm-hmm.
And really, we need to move on in that direction. Engage people, go out there, gather the views of the people, meet the people, really say the government, blah, 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 and then they know. All what you want is blah, 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 then we move on.
Vavugawule, umuntu amazo khuluma ngawo lapha othi awuhambelani lawo. Singathi ngaka babucharamba yina ukuthi igugrawundi kwakuyimpi, ayisikho ukuthi uhulumende wayebulala nje abantu bemathebeleleni.
Ngiyananzela, kithi ngihlanganisa ukukhuluma ukukhona, even le nkulumo yaleyo kacharamba. I mean, I work at this in Kulumes Jenalese, as this is this in Aluto, in Kulumes, this is a move. We can't have any Abanda Abasalaya and Azija from Wien. As not any Kulumen, as not any Munga, many, she Kulumen is into as Yenmundo, as Tuavantu, as the Ukraine of Yalan, she are Kulumbono to Nedia in Zagalai. Imbono by Tingale could bring Gala into a year civil MOA in Zagalai. Well, you know, Zagutela, Ungulman in the Mina, Neskati Buguraud is Zagala and the Kansas Cabin, the Chechologi. In a was well Zagala. As if fool with the Tunigawanda Manga, Wabu Kulimis into Ezima is so. That is the Zongani, see our CC, Savant Bushum, as a fool Kono. What as if fool with the Kabana Kulimis doesn't I see so. And Antua Abulan to Jen Zagala and Gundad. I want to say Kulmut, go in Piavan. There is Vela in Piazo's cat. Into impi ayiya luwa ukwasele nguye yeto fana njani dizendi ya gamba ngale ukwasele nami yano yeto impi njani na leo ya bona gana ngapi impi ukwasele labana wabenga lu impi labana wale gamba mechezi ito zabozo kukanga mechanga njani 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 wakuna yako kufele wana bantu wema kete nime niko nongo wata ke nyenzi lukwa kwenye nzakale ngayo wabali pute ni kuni ena ili nziwe na leso skati maloa ekoni umgabe luwana ngabe kutuwa kumuni mtu ngabe nisikati sake wapumeke zeni wapolisa. Kota inga utu wae nafuruti, wae mela polisi sili kakulu, yento liana. Gatete shakano leti, tingu uta wanti, wena vile kulumi ndo langa zaziyo. Abante wa kulumi ndo enge tisa jaa, kono kutu munga meli, se kulumi ndo wati, abante wa toni vinyo wati, agwenzwe, izi si sungulo, soku lungu nisuti abalolo. Izi si sungulo, soku lungu nisuti abalolo, kutu abantu wa kambi, abapunga abantu, bakambi besha kana labantu, abantu bacho. Ukuthi kuyini abafuna ukuthi bathotshwe ngakho, baxoliswe ngakho, kumbe babhadalwe, kumbe bayenzelweni izinto ezinjalo, inhlelo zentuthuko ezigabeni, abantu bazikhulumele.
Siyabonga.
Sizivisa abantu ubuhlungu ngokukhuluma izinto ezingalamsebenzi.
Siyabonga babugawula uqhubeka ubambile khonapho. Mr. Mavinga too, please do stay on the line. Timotora abatele
Mr. Tine mkoma mudavana. Parunare, muripo ere mkoma mudavana?
Diripo mudavanu.
Mudavanu, ndino kumbira uregerero, ndino kumbira uregerero. Chinenye ino kubadza nasi, timbatirevo nefungwa dzenyu.
Zvakana kaiva kuru, nda ito omukana zwara nasi, ndirola kutumbu bata zvakaita mbiri. Ndaida kukumbira kana zvichibvumirwa kuti nditange panenyaya yerecycle idai ndozondobata futi panyaya yekukura kuti handizoti zvinobvumirika here kana hatizvibvumiri.
Kana mukakwanisa kuita muchidimbu tigodzokera kunyaya iyoyi nekuti inyaya huru chaiyo yatoda kuti tipe vanhu vakawanda mukana.
Ndinoda kukumbirawo hurumende nevanhu vekuchimanimani vari kubatsirwa pane zvakaitika zvetsunami zvemafashamu kuti dai yainga ichikwanisa ibatsire zvinokwanisa kuzoyamura kana kuti pasenjuri chazouya ngaiende kotanga pakatangira mvura yoisa chikwangwani yonyora mudhuri kuitira kuti dambudziko rinogona kuzoitika futi papera senjuri makore akawandisa mwana asati azvarwa azvarwa vanhu vozotongwa vechipindi gurwa. Tinonzwa kuti kune matombo akakura kudarika dzinga. Vanhu ava vasose pakufunga pangu nekuona kwangu vakafa. Vanotonge vamwe vakatoenda kune imwe nyika isikazikani kana kuti vari pasi. Nyika iri pasi yakauya kumusoro. Saka nzvimbo dzakadaro dzinoera dzine mvuzu. Izvezvi vavakazvimabhiriji zviri kutongwa zvinoreva kuti area iyi vari navasevenisa nemanga musikagumiri. Saka nyoka dziri pasi idzi dzaakurwisa. Nehurumende yabvisa vanhu munzvimbo iyoyo kuti ipedze dambudziko rekushimani mani ivaise kunzvimbo yakanaka. Ndinotenda mashoko endaida kumbopa kuti hurumende itaure nemadzishifu variko vaedze kuti vaite saizvozvo kuti vadzivirire nedambudziko richazouya futi papera senju.
Aiwa, tine chokwadi kuti vateereri vanzwa mashoko enyu makukuti kudaro. Endai mberi.
Dambudziko rekumatebelelendi rinoita kuti pave nekugakava pakati pevanhu vechishona nevechindevere. Inini ndiri umwe wekumashona lendi, hatidaro ndichibva hangu ndiri kumanika lendi. Zvandaikumbira hurumende hazvibatsiri ngozi inopera nokuripwa. Kana mukanzi pane zvakamboitika mumusha umu chinongodiwa chete koiri pangozi kuti ipere ndokuti usazozwa nyaya yengozi. Hazvinetsi, hurumende inozviziva kana ivo vatungamiri venyika vanozviziva. Ndinokumbira kuti ngavaende mabatsiro evanyika paiitwa nyaya dzezvenyika pagore rapera. Ndakambona pane vamwe vaingopuwa mombe zvavo dzekutopa zvadzisina zvazvakarerekera kungopa chete. Bevangogona kana kutora chimhuru chimhuru vopa nyange vanopa bhiriyoni kana kuti 1,000. Pavanozogonazve rimwe gore votora vechingobatsira ingava mombe ingava inekombanzeti yavangaita inoita kuti maronda apere vana vezimbabwe tikwanise kubatana pasava neunoti uyu mushona uyu mundevere tive vana vemunhu mumwe chete. Nekuti pazvaangokonzwa kuti nevamwe vanhu mungogara makavengana. Pane vanhu vechishona, pane vanhu vechindevere, pane vanhu vechizvenda. Hatisi kunyatso kumirirana zvakanaka nekuda kunyaya. Saka ndinokumbira kuti vanhu vehurumende ndovane simba. Sabhu kwaatokwani ipapo kana wakadai nei haakwani. Kana vachinzwa vane simba rekusvitsa kuhurumende, kombanzitaiwo vanhu vekumatebele midlands up to matebelelen tikwanise kuva neukama hwakanaka. Ndo mashoko angu anenge aisawo ipapo.
Tinotenda zvikuru nemashoko enyu makukutu.
Hanzi ngozi inoripwa.
Compensation, there has to be appeasement.
Vataura vamudavanhu. Si tate omunye njalo omlalele cingweni indlove enkulu. Kunjani indlove?
Ngiyaphila. Kunjani ngoti?
Ngundlovu.
Ngudivayo, ngudivayo Ndlovu, yebo yayini.
Aha, usixhuma kuphi baba?
Ngisegoli baba.
Aha, akusiphi umbono wakho izwile indaba esingayo lamhlanje?
Ya, ngizwile. Le ndaba ekhulunywe ugovernment, into ejabulisa kakhulu manje ukuthi ugovernment lokhu akusho ukuqinisile kwamampela ukuthi into afuna uqinisile akadlala ipolitics ngento ehlela abantu ezisuhlungangaka esindebele. Ngangisesemnambi eso sikhathi ngakubona kancane okwenzeka lapo. So kuyinto ebuhlungu kakhulu. Manje abanye abafoti nodadewethu abasemashonaleni abanye kodwa hayi bonke abayizwisisi into leyo ukuthi kuyinto ebuhlungukangakanani ebantwini bakwasemigrant nasemathebeleleni into eyenzakalayo. Ngoba uzwa abanye bekhuluma bethi hey ama-dividends yiwo acause i-atrocities. Ngibona abanye nakumathwitha abasho kanjalo kodwa iqiniso liyiqiniso liyaziya. Ngibonga kakhulu ukuthi kunomuntu obuya nakuzanokhefu obabugawule. Hhayi, ngihlonipha kakhulu namhlanje. Iqiniso uyalikhuluma mpela, uyazi into yonke eyenzakalayo. Into engingayazi ukuthi umnankagwa ngempela into ayikhuluma le nto afuna ukuyenza uqinisile na or ufuna ukudlala ipolitics njengale nto eka-August 1 futhi kwathiwa ikhomishini ekamusante leyana sabona kusenziwa kudingela abantu bezane besiyo defenda into efana naleya. Nalesi sikhathi zethula ukuthi mhlawumbe mayethi abantu abadibhethi uzothumela abanye abantu bezane bazohamba bokukhuluma izinto ukuthi mhlawumbe ubone ngathi into ye-ground ayizange yenzeke. Mhlawumbe kozokhuluma ukuthi ama-dividends wayebulala abantu kodwa iqiniso liyaziwa kahle ngabantu basemathebelelendi. Akho ukuthi kuzodibhethi abantu basemathebelelendi abayibo ababa-affected. Ngibona ngathi kulapho kuzophuma khona amaqiniso. Uma izongenelwa abanye abantu abangazange babonti kwenzekani and then izobeyisethi le nto ayikhulumayo. Kati ngibonga kakhulu ukuthi babugawule ulapho ukhuluma amaqiniso. Into ebuhlungu kakhulu yenzeka kakhulu.
Ya,
government phela ayingenelele kakhulu ayisolve le problem.
Siyabonga ungena kuhlelo Ndlovu.
Ngiyakuzwana. Ngiyabonga.
Yeah, vamavhinga timbodzo kera kwamuri hanzi nevatereri nyaya kugura hundi ingozi inofanirwa kuripwa. Kana isina kuripwa hakuna kwairi kuenda haiperi. Vamwe vari kuti zve panofanirwa kusungwa vanhu apa vatongwe nemhosva yekugura hundi iyi. Ndokuti nyika igone kubatana tipeiwo pfungwa dzenyu.
Hongu mashoko makukutu ataurwa pa ne shoko rinoti mushonga wemhosva kuiripa mhosva inofanira kuti iripwe ngozi yegukura hundi inofanira kuripwa ndosekutanga chepiri ndechekuti panofanira kuva nevanhu vanofanira kunge vachibatwa nemhosva dzakaparwa panguva iyoyo asi kuti nyika yeZimbabwe vana veZimbabwe vese zvavo vakwanise kukurukura zvizere zvine udzamu panyaya yegukura hundi panofanira kuti pabuditswe zvakabva mukuferefeta kwakaitwa inonzi report yechihambakwe commission ndochekutanga report iyoyo payakaitwa yaitaura zvaifanira kuitwa nehurumende zvakati wandei zvese izvozvo zvinofanira kuti zviziviswe kunyika nekuti zvakataurwa nemutungamiri wenyika zvakanaka kana paine kuzvipira kuzere kuti zvizadziswe hazvibatsiri kuti vanhu vanzi tauriranai pachenyu hurumende isingatungamiri iyo kuti vakapara mhosva ngavasungwe mhuri dzakafirwa nevadikani nevabereki vawanewo chavanopuwa panyaya yekombatishen ona iko zvino gurukota rezvezvirimwa vakataura kuti varimi vechichena vari kupuwa mari yekombatishen yemuripo nyaya dzemuripo dzinofanira kuti dzitaurwawo zvakare panyaya yegukura hundi kuti mhuri dzakasiyiwa dzingapuwa papi hazvifaniri kunge zvichingoperera chete pakunzi aiwa vasina zvitikinyani vasina zvitupa kana mabirth certificate ndo vangabatsirikana chete kubatsirwa kunodiwa kwakawanda asi pakupedzisira ndinoti hakuna chingaitwa tisina ivo vanhu vakaparadzirwa hama dzavo ndo vanofanira kuti vatungamidzwe vachibvunzwa danho rega rega apa todii apa todii apa todii vachitaura nhuna dzavo zviri muhana dzavo kwete kuti vataurirwe kuti tava kudai tava kudai vanofanira kunge vachitungamira ivo pauzima vachitaura zvavanofunga kuti ndo zvakanaka zvingaitwa kuti hana dzavo dzizorore
musati mabva parunare vamavhinga panyaya yataurwa nevateereri uyezve nenyaya yamatsinidzira venyu ipapapa yekuti vanhu vakaita izvi vanofanira kusungwa vanofanira kubatwa nemhosva iyi tinoona kuti nyaya yegukura hundi iri kuiswa mumaoko mehurumende vanhu vari muhurumende vamwe vacho varimo muhurumende sokunzwa kwatiri kuita munoona sokuti vangagona here hurumende ingagona pachayo here kudoma vanhu vari mukati mayo vachiti uyu 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 vagovapomera mhosva vagovaendesa kumatare munoona sokuti vangazviita vari vega here
ipapo pane dambudziko hatidi kunyepherana idambudziko guru vanofanira kuzviita asi ndinoona sekuti havangazogoni kuzviita nemhaka yekuti tikatarisa makore ese kubva pagore ra1980 pane zvakaparwa mhosva dzakaparwa dzakawanda nevanhu vari muhurumende dzakangotsipikwa dzisina kwadzakaenda nenyaya yekuti hurumende inenge iri mazviri saka ndo dambudziko guru iroro zvaigona kubatsirawo dei kuri kunzi hurumende yatsvaga vamwe vane chiremerera vanogona kutungamira vangava vemakereke vekunze vanokwanisa kuti vabatsire kuti zvofambiswa sei vachitaurawo iko zvino tinoziva kuti vamunangagwa vakange vari kurwanda kwakaitwawo basa rakaomarara rekuparadzwa kwevanhu mugore ra1994 kujinoside yekurwanda vanhu vanogona kuti vataure kupfungwa dzekuti ko zvakafambiswa sei kuti vanhu vagowana zororo mukati meRwanda. Zvoitwawo muno muZimbabwe. Hazvigoneke kuti Zimbabwe iite yega nekuti vazhinji hongu mataura tinobvumirana nazvo vari muhurumende. Vamwe vacho makurukota ari kumusorosoro chaizvo chaizvo mukati mehurumende. Nekudaro nyoka huru haizvirumi. Inoda kuti pawane vamwe vanotaura kuti aiwa dambudziko riri pakati rinopedzwa rakadai. Hurumende yozvipirawo kuti kana kungava kuri pamari, kungava kuita sei, zvese izvozvo zvichitaridza kubvuma mhosva yekuti pane dambudziko guru rakaitwa rakakura rinofanira kuti ripedzwe, toenda mberi tichiziva kuti hurumende yava kuremekedza kodzero dzevanhu iko zvino, zvakarewo nekodzero dzevanhu vakakanganisirwa panguva yapfuura asi zvava kugadziriswa.
Siyabonga Mr. Mavinga, qhubeka ubambile, rambai muri parunare. Lawe babu gawule, qhubeka ubambile. Sithathe njalo abanye abalaleli abasanda sixhuma singumsakazo we-Studio 7 uhlelo Live Talk. Namhlanje sikhuluma ngodaba lwegugurahundi kulandela amazwi esikhulumeli sikababu Mnangagwa. Umnumzana George Charamba yena othi igugurahundi kwakuyimpi phakathi kukahulumende lama-dissidents. Ngaleyo ndlela akuqondanga ukuthi abantu bamane bathi nje igugurahundi kwaba ngumbhuqazwe lapho uhulumende ayehlasela khona abantu be-Midlands labemadebelelenda. Sithathe umlaleli uKhumalo. Kunjani baba Khumalo? Hayi, siyaphila. Uyizwile indaba esihlafunayo lamhlanje?
Lizwile indaba esihlafunayo.
Phose lakho ba.
Ngithanda ukuthi ke nginangelele ukuthi nxa umuntu ezazi igama lokuthi kwakuyimpi, sasilapho esitholoso nginakani esitholoso, esiqiniselelise mina leyo nto yayibonayo. Mina into engangibonayo yafuna ukubulawa kwabantu. Kube sesimangaliso sakho ukuthi kathi kho umuntu lamagama uwaxhosa ngalithi ngalithi. Ngithanda ukuthi ugawule ngimbonge kwakukhulumayo. Ngoba ukhulume ukuthi umnumzana lo omnele upresident into ayithola. Kaqondanga. Akusibeka akubekufanele ukuthi ayifake phakathi komphakathi ukuthi athi yena khose abantu kwakulempi. Ngoba leyo nto thina kasiyibonayo. Thina sasibona ukuthi angazi kunjeni yena wayesempini esila lomunye umuntu othile. Kathi thina abantu esasekhaya lapha sasingalayo leyo mpo amabuti ukuthi wayezilala wayesile ngo.
Hayi, siyabonga ungena kuhlelo Khumalo.
Kavele khona kunye nje ngemphoso khona futhi athi ke kwakuyini ukuthi khona umuntu ongiyo ongumbulali aphinde kabe yiyo futhi osezabi naphambi kabe phezu yakhangeli uhlelo lonke kuyabe ngiqondile nakho
ngoba nguye umongameli Khumalo. Akekho omunye mhlawumbe ongaluqala lolu daba. Nanku sethe lingakhuluma ngalo likhululekile.
Ngoba hayi kungangenanga omunye umuntu onikhali khonapho phelo ongathathi hlangothi ngoba lapho noma sithale ukuthi uhambe uzazigweba siyene naye nomunye owayesenzaa.
Hayi, siyabonga Khumalo.
Iyabonga ba.
Timbo tora mwemterero zvekare Mr. Wande.
Tinawa
Patson.
Mkoma Patson muripo here?
Zawa Wande, mwagadi.
Awa, tirinani, tinotenda kuti maramba muri parunare. Yava nguva yenyu yokugovana nesu pfungwa dzenyu pamusoro penyaya iyi.
Ndiye ndiye kumbura mashuwa sendiro kuzimbabwe. Asi nyaya inorwadza zvikuru. Yakaitika zvaiti tisati taberekwa asi tichizoudzwa nevabereki zvakaitika nemashoko arikutaurwa nevarume ava anorwadza. Iwo aunanga kubvacha zvavo vangataure zvavo kuti nyaenda kugarirwa pasi asi ivo vakati havasi kuzokumbira regerero. Saka vasingakumbiri regerero ivo varivo vanga vari mukuru vaitungamira kukura kuti sekutaurirwa kwatikaendasosi nevabereki varidula varinyaya vada kuti ita uve vachiimisa sani ivo vakati havasi kukumbira regere varivo vaitungamirira tobva ipapo nyaya yekuta vanhu acharamba yekutanzi yakanga iri hondo hakuna hondo yekuti tingati isusu ndosvika pamuhondorowa munhu zvibhakira zviviri tomurova bhutsi ndoti takati chino kurwa wangisika kuni munhu achiwadzorera gugura hondo vabereki vedu vakatava paisvikwa pamusha paiuraya munhu hukuimba pesi yake vadandarika faceka kuti vasatinga tikonzurisa dareko ngavafata uri zvinhu zvinorwadza kudaro chii zvinhu zvibashiro tinda takamirika zvinhu zvaitika asi zvinorwadza kana chinhu chehistori yake ngavataure nyaya chai chaiyo ende nyaya yainge isingafanira kutaurwa naivanga vasingafanira kuitungamirira inyaya yekuti yaifanira kuitwa kumatare iwo voshedza kumatare votonge vachibvunzwa mubvunzo zvapindire kunoti ivo ndovatizanditaura bhozi takatarisa kudiiba pashira paizvo vanhu ngavaya vapombo vanhu vakazonge vapombo vakanga vakutirwa kudzimba zvakafana neipanga vose munhu achataura wese achipombowa achitaura nyaya achange akuterwa saka varume vavanhu havasi vanhu vekutemba panyaya dzava kutaura idzi inyaya dzinotaurwa zvekuti ivo ndivo vane mhosva asi nyaya ipo ndeyekuti vanoda kutsvaga vanhu vari kusumudza musoro kuti vazovatera
haya mukoma Patterson mashoko enyu ndinomanzwa maybe Mr. Gaule maybe might want to respond to that. Mr. Gaule, are you there?
Mr.
Yes, sir. Manzwa zvataurwa na mukoma Patterson apa. Pane zvamunga pindura nazvo, pane zvamungada kutaura.
Yes, chekutanga reganditi nini? Nyaya ndini ndichikumbirisa chaizvo kuti nai mhuri yeZimbabwe yambotibatana yatsigira zano ratorwa namutungamiri wedu Emmerson Mnangagwa for the first time hatitaure chokwadi amabadiwa kuti tava nomukana wokuti tifetite mapepa titaure nenyaya yeguraundi takasununguka for the first time tatava nemukana wokuti timbotaurira hurumende ibude pachena iti nyaya yeguraundi ngaigadziriswe ngatimbopedza zvakanakanaka tichitigadzirise ndiyo nyaya yachotanga toda kuti timboipa rutsigiro timbopa rutsigiro mukuru wenyika kuti ngainde mberi tichitaura chokwadi hakuna chinhu chakanaka kuti chinhu chakanaka ichokwadi hakuna munhu asingazivi kuti chii chakaitika kumatebeneland manyepo hatisi kuwada toda kuti munhu ataure chote vanhu vataure chokwadi vanhu kana vechiregererana tirogererana nechokwadi even mwari anozvitambira izvozvo hatiregei kuti titare nyaya yeguraundi timbotamba nayo toita zvinhu zvekutamba nayo tomboivetai chinhu chita nebasa rese no nyaya yaka haisi nyaya yokutamba nayo izvi inyaya ino kugadziriswa ngatitorei mufungwa dzedu tiise pfungwa dzedu ipapo tigadzirise nyaya iyi ndofunga kuti kana tikaizviita izvozvo tinenge taitira nyaya nyika yedu chinhu chakanaka zvakakwazvo
siyabonga babu Gaule qhubeka ubambile baba mavhinga size kuwe ngamafitshane abantu abanengi yebo bakhuluma ngomnangagwa bathi nguyo ayehamba phambili yebo wayekhona ngaleso sikhathi o-Enosi Nkala o-Chiwenga labo Parence Shiri vakanga varipo vese asi vamnangagwa vai vachikanga nyama chavamugave and yet many people seem to have forgotten many people are no longer talking about Mr. Mugabe. What's going on here, Mr. Mavhinga?
I think what is important is that the first level of responsibility is with the government of Zimbabwe, the government of the day that has the responsibility even when it is inherited. The government is the authority that must say, yes, we need to find healing, to find justice and accountability with regards to this period in the life of the people of Zimbabwe. That's number one. And then the relevant institutions must take a lead. But beyond the responsibility that is on the shoulders of the government, which includes an acknowledgement and an apology, it also then filters down to individuals, for individual accountability, for individual responsibility, and for the leaders, individual leaders, things like an apology to the nation and to the people of Matabeleland would be key starting point. So this would apply to all implicated leaders. And there must be a process, a clear process that must be undertaken by the people of Zimbabwe, by the authorities, to say this is what we need to achieve, and these are the steps, and these are the forms of justice that must be met. And I believe that an open discussion is just but one part of this entire framework that must be undertaken. The machinery must now be rolling to ensure comprehensive dialogue. And in my little isiNdebele, I would say, okokuqala kwelo ukuthi okomgabe lo mnankagwa ba tele abantu bonke ukuthi siyacholisa siphambanisile njalo ke ama soldiers, we need accountability to be there for everyone who was involved. But the beginning is an apology for all those leaders still living who are implicated and who had a part to play. And they must then step aside and allow a comprehensive process to take place without interference to fully demonstrate the political will to ensure that finally there can be justice for the people of Zimbabwe, for the victims and their families.
Siyabonga babu Mavinga qhubeka ubambile lo babu Gawula, those who've just joined in. This is Studio 7, and tonight we are talking about the contentious Gugurahundi issue. The following statements by presidential spokesperson George Sharamba at the weekend, that Gugurahundi was a conflict situation, a war, if you will, and not a purge targeted at people in Matabeleland and Midlands. We have 17 minutes remaining on the clock. Si tate umlaleli timbotora mtereri, Mr. Wande.
Makadini, sisi ndisi singone la ndimko mangoni.
Ndini baba ndataura hangu the first name also, but ndiri baba ngoni muronda.
Ndasina kupanzisisa ipapo ndinourombo zvekare. Tine nyaya inorema pamafudzika iyi nai baba angoni.
Chokwadi inorema munhu wese.
Taurai tinzwe muri pamepo.
Zvakanaka. Inini 1978 to 1979 ndaishandira kugokwe kunonzi kwamukoka kuti tishanda mumarozi. Ndakambeitaura nyaya iyi last time. Saka ndichishanda ikoko 1979 to 1980 pakawinwa nyika nevanhu vatema. Kwakanzi masoja ngaaende ese kuikumakendi. Kukasara vamwe vakazosara vachiti vanga vasingadi kuenda kumakendi. Isusu vaiuya kumakendi matatiri isusu vachiti manikidza kuvabikira sadza. Tichivapa mari vaine pfuti vakabatipakatira pfuti. Vamwe vandaishanda navo vakarohwa nevanhu vavo vaenda kuout kunonwa doro pamaweekends. Vakakuvara kuvara vachitoda kuurayiwa nevari kuvainzivawo madistance. Handizivi kuti vava vakamira sei pakutaurwa kwazvo. Zvakare chakaizoitika kuti masoja aindiswe kudivi rematebereland ndechekuti wanga uchiti ukaonekwa ikoko uri mushona waibayiwa nemapanga wourayiwa. Saka kuratidza kuti inyaya yekuti ivo madistance vaiwanda muvanhu. Saka zvakazoinvolva vamwe vanhu kuti vaurayiwe vanhu vakawanda. Ende plus tikatarisa iyo matebereland pamusoro payo pakuvakwa kwayo kuti inzi matebereland yakavakwa pamusoro peropa remashona zviri mupfungwa medu isusu mashona, which is not good kuti rudzi nerudzi rudi rutinge tichipandukirana tichivengana isu tiri munyika imwe chete. Asi kana aya maronda manyowani haakutaurwa nezvavo, but mupfungwa medu zvirimo zvakaitwa neverudzi vechindeveri vachiuraya mashona vachivadhraivhira kumasaidi kwaakunzi ndoo kumashonaland. Iye zvino matebereland yakavakwa pamusoro peropa pairi izvozvizvi zvekuti iye zvino ukaenda kumatebhereland uchitaura shona hakuna anokurwisa uchitaura ndevere hakuna anokurwisa saka inini maonero angu ndeyekuti handifariri hangu kuti ropa ribeuke but kudeuka kweropa kune zvakagadzirisika zvekutoti pane runyana rumangi pamagariro evanhu even ukaenda kumatebhereland hauchaona chauchaaye
babangoni
inini ndine zvandakaonawo pamusoro penyaya iyoyo
musati maenderera mberi ndinoda kunzwisisa mati kudeuka kweropa pane zvakagadzirika chakagadzirisika panyaya iyi
ya zvakagadzirika ndezvekuti kana uye zvino uchitaura shona uri kumatebhereland hakuna anokurwisa kana ndevere ichitaurwa ko ikoko kumatebhereland hakuna anorwisa mumwe ndevere even kana ichitaura saka ndichizoona sekunge mashona vanhu vanoita fanike vakapfusa because vane mwoyo murefu havana basa netribalism pakuziva kwandinoita inini
saka
but zvamuri kutaura pfungwa idzodzo hadzizi tribalism revangoni
haisi tribalism but we are talking of the
you sound like you are justifying the killings muri kuti because vanhu vekuchindevere vakambourayawo mashona saka zvanga zvakakonzera kuti vamugave vatumire masoja avo kunouraya vanhu vechindevere
kwete kwete kuti kunouraya vanhu vechindevere but yanga yatova hondo yaitika nokuti kumandevere ndivo vakatanga vachiuraya vanhu mashona ikoko kana ukaenda ikoko unobayiwa nemapanga uchiurayiwa
kohondo yacho madissidents acho aiva mangani
tizivi kuti vaiva vangani
saka inozova hondo sei saka
inozovahe mumakendi
okay.
Vakasiyana siyana
saka inozova hondo sei in case you didn't know madissidents vaiva vanhu vashoma saka inozova hondo sei if you have say masoja ehurumende anokwana 50,000 maybe going against 100, 500 people, just as an example. How is that a war situation?
Ya the problem yandinoona inini yakazenge yakuitika nezvandakaona inini ndezvekuti vanhu ava vava vasingapfeki uniform vaihwanda muvanhu pakurwisa kwavaiita because vaitotsigirwawo nevanhu vamwe general people vaitsigira zvaiitwa izvozvo
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mugoma
orit ndangotooni kobrifa onichingototaura maererano nezvandoziwawo
aiwa tinotenda
chandinongokurudzira ndechekuti ngatigarei zvakanaka of course maronda manyuwana ari kunzi anofa ari kurwadzawo vanhu but isu tiri kurwadziwawo nezvakaitika kare asi zvisiri zvekuti ndine tribalism kwete hazvisizvo
aiwa tinotenda leamuzi yakhuluma lumlisa amsho vavugawulelo vapumavhinga kukhona eliza kutsho ngalokho sithathe umlaleli umnumzana Green kunjani mlaleli
niyaphila kakhulu soko zam
ye akuphose lakho baba singenile kuhlela
ngiyathaba kakhulu ngihlala ndidinga ndisela la ndingisela namhlanje ngiyathaba ngiyayizwa indaba esikhuluma ngayo leyi ibuhlungu kulo owabonayo kunalo okhuluma into ayizwayo uma ubaba umnankagwa esithi kulungisise okumele kulungisise sakutho ngeqiniso kube yinto ekhulunywa emakhaya hhayi emadorobheni kubonakale izinduna njalo sonke nje umuntu okuthiwa ngowesindebeleni igugurawundi ayizange iphele kithi sonke kuba lanamhlanje abanye abantu siyaswela isithupha kumbe ibhethi ngenxa yokuthi ungafika ehofisini igama lakho libize isindebele kukhanya kusiba lohlupho okungangokuthi imathebelele ndiyonke imele ilungisiselwe izincwadi ilungisiselwe yonke imfanelo into sengibuya ngithi kulokhu okukhulunywayo for sure is true kumele ukuthi abadala amacala babonakale ngoba kakula muntu ongabhadalwa ukuthi kuthiwa ubulele umuntu sebhayibhelini kubhaliwe nje ukuthi kuyingozi ukulala lomfazi womuntu ngoba akakubhadaleki, kufana lokubulala umuntu.
Mhm.
Sobo zami.
Hayi, lathi siyabonga ungena kuhlelo ba.
Yebo.
Mhm. Lo ke ngumnumzana Green la esipha ibona yake ngalolu daba Mr. Wande.
Mhm. Kwa mama mboma masika.
Kuma tanono kamurike kona mgoma ndunga mili.
Hayi wat no fara kana muchifara ngo.
Ta ya yava ngoba yenyu.
Ndoda kuti inyo ndoda kuti hurumende apa ndoda togadzira hayo imwe gukura hunji.
Aikasi.
Nokuti
taurai. Vari
kuda kuzama kuita ka vangadai sevanoda kufadza vanhu ngavarege kutaura zvekufadza vanhu. Asi ngavataure zvinoita kuti vanhu zvinounza runyara nokugadzikana nevanhu. Saka kuda kuita sekufadza vanhu nokuti kana muchiwaza tagwana vacharamba zvotiratidza kuti haitodi hurumende kuti chokwadi chitibude pachena kana vachiti vanhu yaiva hondo pakati panani.
Mm.
Sezvakachose kuti paisira taiverenga tiri kuti kwaiva kuda kutitapudza rutsigiro kwavangomo. Sapoti yavangomo. Matebele ndokuita nge akawandira kwavanobva kwakumatebele ndokuitira nekumidney. Apa vakazama kufadza vanhu. Nekuti kana vachito vanza kuti paiva hondo yepakati panani.
Saka
sezvakachose kuti vamugabe netimu yavo vana munangagwa ivava. Ndo vakava vachilida achipata zvine navaperenzi.
Saka moda kuti nyaya iyi batwe sei? Ainga kunyararwisi.
Ainyararwi but muchaona zvichaitika apa. Majournalist achanyora neni atore nhau muchatora nhau iyi. Muchatora nepasingafaridzi nehurumende ndimeme vakutanga kudii kutsvakwa mumapa kuzoteuka rimwe ropa. Ndipanisika ndimwe gura huyu.
Asi.
Ngavarirei ngavataure ngavasataura zvekufadza vanhu.
Asi vanhu havangatyi zvekugadzirisa zvinhu zvakakanganiswa. Handiti ndo chinangwa chekuti ngatitaurei nyaya iyi tigadzirise zvakakanganiswa.
Ngava chitanga vabvuma kuti gukura hundi sezvakamboita navo mugadi kuti yaitwa the moment of madness. Apa yakunzi hondo saka tichahuchisi kuti yavachiichezve.
Mhm.
Ngavatangi vabvuma ipapo uye ngavatataura zvekuda kuitira vanhu kuti vanozokara kuti dzimwe nyika dzichationa kuti dzachinja. Iko zvino vari kutokomba ndeda vanhu mari hapana zviro ndizviro paiva nehegloni gai hapana iyo hurumende yakaenda haina kana chokubatsira nacho. Vakatokumbira makambani kuti avake zvikoro zvakaputiwa nemabhiriji. Umaria kuzobhadhara varimi vavazo vazvione zviro kunasi kugoko vari kudzinga vanhu. Chiche ari kuita ngaisa sazvipa pahuro pachaye. Nekuwanza zvinhu zvavo iyo mari havana. Hapana asingazivi kuti vakatokuondonga ufunyo. Ngavarege kudzamba-dzamba zvinhu zvakasiyana-siyana panguva hwani. Ngavaite chinhu hwani vopedzana vachitoona chishuwa kuti vapedza. Hatina zvina promisa hatinoziya mukoma.
Aiwa tinotenda mukoma mamboma nguva ndidzo dzatyana.
Baita basa mkuma wangu.
Masita chaisi.
Ndasi ngakata tumlaleli. Vabuka ule uzwile nga mafichane. Singakai kumlaleli. Uzwile umlisa lo nyabona ngu Patson. Uti sizwe sika mtwakazi sizwe samandebele. Sa kelewe pezu kwekazi. Labantu besi shoneni. Ila nganje. Cacile ukubana akatsho ukuthi ukubulawa kwabantu besindebeleni kwakulungile. Uthini ngalawo mazwi?
Angizake ngithethise empilweni yami ngabona kodwa lo muntu kade ngizamthethisa ngithi mina angabona unoshanga lwakibo olubi olobuthakathi okuthi ekhulume ngokuthi abantu indaba yakukura nje wakuyikuphindisela umuntu omubi njengosathane mhla ecotshwe ezulwini lo. Omubi kakhulu ngoba indaba le yasho indaba encane njengoba sikhuluma sisenze nje sithi thina sizama ukuyilungisisa sidinga abantu abalenkulumo ezimbi zokulethisisa abantu obuhlungu lokubisela abantu emuva. Yikuphi wakhona wayengaphi khonapho isemkhulu labo bebulawa ngokhokho bethu landani. Sasingakwenzakala ngaphi khonokho ukuthi kwathiwa kumbe abogugu babebulalana. Izinto zonke zazenzakala emuva le kuthi ubani uthaka wasuka ngaphi bani bani singakuthatha sikumbethe entweni yakatheth indaba ekukura into esikhuluma ngayo namhla. Umuntu lo ngani uhlala kumi angikwazi uhlala ngaphi lo muntu kodwa but ngiyayibona ingqondo yakhe ukuthi ngumuntu olomoya omubi.
Hayi, siyabonga babugawule. And we must be very clear. At times you find people in Matebele land accusing the Shona people having been behind Gugura Wundi, but here is a fact. Many people in Mashona land did not know what was happening then Only Mr. Mugabe, Mr. Mnangagwa, Shiri, Enos Nkala, and many others were in ZANU-PF. Knew what was happening. Everyone else, many people, there was no news from Matabeleland about Matabeleland, about what was happening. So I know it's very easy at times for people in Matabeleland to say the Shona people were responsible, but you cannot paint the Shona people with the same brush. A few elements, Mr. Mnangagwa, Mr. Mugabe, and others were in government. They are the people who knew what was happening, not the Shona people. Sathe umlaleli ngamafitshane. Kunjani umlaleli?
Hello.
Yeah, pose lakho ba.
Yeah, mina bengithi nje sangani ukuthi abantu benanzelele ukuthi uhulumende nalo osefuna ukuthi into le ilungisise. Okokuqala vele yena unguhulumende onjani? Ungabheka izigameko asezenzile kusukela kuGugurawundi, ngabe kuthiwa ukhuluma kuyukuthi vele kulesigameko sona lesi seGugurawundi kuphela, but ungabheka ziningi izinto asezenzile. So banethemba kangakanani ukuthi khona kafuni kukhava ububi bakhe ngendlela eziphansi, abe sejika yena athi khona indaba leyi yakhulunywa kanje kanje kanje, ngoba nangendlela aziaphrotsha ngakhona akusiyiyo vele, because awungeke uthi wena iy'nkomo zakho zidle emasimini omuntu busuyathi wena nguwe obuya uzoxolisa or uthumela abafowenu ukuthi buzoxolisa. Asebenzi kanjalo, mboni ngani mina la kuzanje ukuthi kukhave kuphela, le ndaba idluliswe kuphela, ingayenziwanga ngendlela eqondileyo.
Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo baba, isikhathi sesihambile.
Okay,
ngiyabonga nami.
Mr. Mafunga, are you there?
Thank you.
Mr. Mavunga?
Mavinga.
Mavinga.
Yes, I'm here. Thank you. Hello, can you hear me?
Yes, I can hear you. Tell me something from your point of view. Is there capacity to forgive?
Well, I think it depends on what steps and whether or not there is sincerity and political will and commitment. There can never be total recovery, but if there are sincere steps at, you know, ensuring that there is justice and there is compensation and there is acknowledgement which is sufficient, that could lessen the burden. It can never be really enough from the point of view of the victim, but it is important for the government to initiate genuine steps towards ensuring true healing, justice and accountability and reconciliation in terms of what happened and the wounded community collectively feeling that, yes, there has been acknowledgement.
Babu Kaule, po selo kutina, ule mzuzu nje, ule mzuzu hoto nje, ngamaficha. Babu Kaule, akusi valelu selo ngamaficha.
Yebo, mina into engiyicelayo ukuthi aluba sengakhangela, mina ngicela sisekele uhlelo lukamongameli olokuthi indaba yeGugurawundi ikhangelwe, njalo siyinike indaba yeGugurawundi, siyinikele isisindo sibili eyiyo esidizevayo, okokuthi sibili yindaba asho into eminyani, indaba singayilulazi indaba le, siyinike isisindo senzana ukuze siyeni phambili siqedele indaba le yeGugurawundi. Niyafisa ukuthi aluba kuthiwa siyayikhangela indaba yeGugurawundi, sisekele umongameli nehulumende yakhe ukuze siyiqede indaba le ngokukhulumisana lalabo bayibo bayihlelwa izehlakalo ezilokubulawa kwabantu.
Limqothelelo Babu Gawule, unfortunately we are out of time, and I would like to say thank you very much to Mr. Dewa Mavinga, Human Rights Watch Director for Southern Africa, as well as Mr. Bilif Gawule, ZANU-PF official. And also thank you to you listeners and viewers at home. Siyabonga le tshone kuhle asibaneni kusasa olivalelisa yonke ntungamile inkomo.
Ndini Taruna Kawande, until we meet again next time, goodbye and good night.